Asi tikachamadzi nekuti takagara takangotaura kuti 3.2% yanga yakataurwa kunzi ndiyo ichave kuwandudzwa kweupfumi muna 2015. Takati isu hazvigoni nokuti mukatarisa gore rapfuura 2014 upfumi hwenyika hwakawandudzwa ne 3.1%. Saka hazvigoni kuti gore rino ra 2015 tine nzara, tisina mukoho wakanyatsoti twasa twasa. Mitengo yezvinhu yezvirimwa nezvicherwa iri kuderera mugore rino maringe tichitarisa negore rapfuura. Hazvigoni mukatarisa izvozvo nekuti nyika yedu yangomira nezvirimwa nezvicherwa. Saka zvirimwa nezvicherwa zvikasamira zvakanaka, upfumi hwenyika haumiriwo zvakanaka. Saka mukatarisa ini gore rapfuura negore rino, mamiriro ezvinhu eupfumi hwenyika kungave kune zvirimwa kana kuti kune zvicherwa, zvinhu zvangoita manyamami enerongo nokuti mitengo inotarwa pasi rose, pamisika yepasi rose yaderera chose, zvichireva izvo kuti mari yatiri kuwana yave pasi pasi tichitarisa mari yatakawana gore rapfuura. Saka naizvozvo hazvigone kuti gore rino tigone kunge takapfuura mashandiro atakaita gore rapfuura. Gore rapfuura tanga tine mwaka uri nane. Gore rapfuura mitengo yehongu yanga iri kuderera asi yanga isina kuderera sezvayaita mugore rino ra 2015.
Kana muchiti 2.8% inenge yakati wandei, semaonero enyu Zimbabwe ingasvike papi chaipo chaipo muchiita ongororo renyu?
Tichiita ongororo renyu Zimbabwe kana ikaita 1.5 kana kusvika pa2 inenge yatoita, inenge yatorwa chaizvo. Nokuti mukatarisa zvonareva zviya kuti mitengo yezvirimwa nezvicherwa pamisika yepasi rose yaderera chaizvo tichitarisa negore rapfuura. Hazvigoni kuti tinge tiri pedo nezvatakaita muna gore rapfuura iko tinyatsozova kuti mvura haina kunaya zvakanaka.